manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera ndira 12/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo ye MDC inomirira Midlands South inomiswa pamberi pedare mugweru ichipomerwa mhosva yekurova munhu. Makambani emuZimbabwe osarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mumiririri wechiundura mudare reparamende vaLivingstone Chimina vanove zvakare sachigaro wevechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMidlands South vamiswa pamberi pedare mugweru nhasi vachipomerwa mhosva yokurova mumwe munhu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachimina vamiswa mudare nevamwe vanhu vaviri vanoti muzvare Leticia Mteliso navaCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yekurova vaThomas Moyo. VaMachaingira mushandi wekanzuru yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi asi muzvare Mteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshea Maviki namuzvare Rumbidzai waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu vakazodzokerazve panzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhangarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Kwetari riri kumirira vachimina namuzvare Mteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti muzvare Mteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhangarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Tiri kuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chaiwo chaiwo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi makomplenenza vanhu vakanga vapinda murengi yepakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminus. Avanhu ava vangasina kana kodzero yekukolekta mari idzodzo ndivo vaitofaranga vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare yaMy Beauty Dube vabvunzawo muchuchisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei muzvare Mteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. VaDavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina umbowo hunobva kumadhokotera hunoratidza kuti vaMoyo vakarohwa sezvavari kutaura vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
munhu wese anekodzero kutitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezvi saka ndochanga chiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofara kuti investigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arare mutokisi vamwe vachibudiswa
kwetarire kumirira vamachaingira vashepherd mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine dii raakarerekera vati pavaka mangarira vamoyo kumapurisa vamachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaiva nezvematongerwo enyika mukati vakatadza kunzwisisa kuti izvi zvairevei mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa25 ndira apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu izvi zvikaitika hazvivhiringe chigaro chavachimina muparamende sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava
Bodhi rekambani yeOlivin Industries nezuro rakazivisa kuti kambani iyi yamira basa rekugadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, sipo pamwe nemajarini sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze. Olivin Industries inoti yakatatarika gore rese ra2018 ichitsvaka mari yekunze kuti irambe ichishanda asi izvi hazvina kubatsira. Kambani iyi inoti haisi kuwana rubatsiro kubva kubhanga guru renyika. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reOlivin Industries sezvo vakuru vayo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tatadzawo kunzwa kubhanga guru renyika. Asi vachitaura nechina chapfuura, mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vasi Felani Jabangwe vakati makambani yemunyika ainge asarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinhu zvinodiwa. Kambani yeUnited Refineries inotiwo iri kungoshanda kwemazuva gumi chete pamwedzi nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze. Tabata vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndingati inini zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga ndechekuti ikonomi yedu yanga ichiramba ichiendera mberi ichikura, saka kudiwa kwemari yekunze foreign currency kwange kwakunetsa nekukura kwaita mabhizinesi. Mabhizinesi akawanda ari kutsvaga maraw materials, ichocho chinhu chakanaka, asi kushayikwa kweforex manje ndio kwakutinetsa. Uyezve tikatarisa kuti mari yekunze inopinda muZimbabwe pagore i6.5 billion, saka zvinoshamisa kuti isusu tingawana 6.5 billion inopinda munyika togoshaya foreign currency yacho zvakare. Izvozvo zvinoda kuongororwa, asi tinoona kuti hurumende yaita kuti kuitwe inonzi allocation committee kuti kubude pachena kuti foreign currency inoitwa sei, iri kufamba sei.
Pa 6.5 billion iri kupinda munyika iyi gore negore, zvinoreva here kuti pane vari kukanganisa kuita basa ravo pakuzoipa kumakambani nezvimwe zvinhu kwainofanirwa kunzi iendoko?
Zvingavepo. Vakataura vagavhuna kuti kune maburi anonzi maliketis anoita kuti forex ibude kusingazivikanwi kuti yapinda nepapi chaipo chaipo. Asi tikatarisa ipapo pa 6.5 billion tinoona kuti Reserve Bank iyo inobata maybe 2 billion pa 6.5. Imwe 4.5 billion iri kumabank nevanhu vanoita zvemining ivavo vatinoti maexporters, ndo vari kuti iwo foreign currency ndeyedu nesuwo tine basa nayo, tinoda kuishandisa nekuti ndisu takaiunza. Asi takafanira kupatanura iyoyo 6.5 billion tione kuti yakamira sei.
Nechimiro ichochi zvazvaita izvi zvochirevei kumakambani anga achigadzira zvinhu nevashandi vavanga vakakapa mabasa vesa?
Apa tingati tasvika pa stage isina kunaka nekuti mabasa achashaikwa chaizvo chaizvo iwo mashoma angave aripo atakwanisi sekambani kuramba tine vanhu vanotishandira vakao neuwando.
Avo vanga vari vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani United Refineries vasibusisa moyo vachitaura vari parunare kuHarare nestudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nezveupfumi dziri kushoropodza nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzavari kutanga nemuvhuro svondo rinouya dzichiti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vabude kunze munyika makaita manyama amire nerongo maindastiri achivhara nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi ndechekuti kana musha uchitsva baba vange aende kundari nokuti vanenge vachiratidzira kuti havana hanya nemhuri yavo. Iko zvino inguva yokuti mukuru vamukuru uyu denu akagara achitoita inonzi emergency meeting, maemergency meeting achigara pasi neindustry, achigara pasi nemakurukota, achigara pasi nemasivil society organizations, achigara pasi nepolitiki kuti aiwa kazvinhu zvashata hazvina kubira mushe, tiri patransition asi hazvina kugadzirika, saka toita sei?
Ndinonzwawo vehurumende vachitaura kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika anga achishanyira nyika idzodzo kune zvimwe zvinombobvawo ikoko zvinobatsira nyika. Amenowo kuti pane zvati zvabuda here zvinobatika mukufamba kwese kwavari kuita ikoko muchitarisa zvazvasvipa zvasvika apa munyika?
Chiripo ndechekuti kubva zvavakapinda muhotongi vamunangagwa vafamba munyika dzakawanda tichinzwa kuchinzi kwaitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni mabhiriyoni akawanda zvizvikuru nokuti taitofunga kuti iko zvinodei nyange vadhangoti chaivo shoroma yekunigeria vatovapo asi hapana chinhu chiri kuda nokuti nyaya iripo ndekuti mari yekunze iri kushomeka nekuti hakuna foreign direct investment saka mafambiro avaiita mwedzi minomwe yadarikai sei pasina chinhu chachinja zvichireva kuti aiwa kana vachinge vachiti vari kutsvaga ukama ngakuinde makurukota anofambirana nezvebusiness kana kuti nezveupfumi hwenyika.
Kune homwe dzinosiyaniswa here dzekuti vatungamiri venyika vashandise munzendo idzi nedzekuti dzigadzirise zvinhu munyika?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo mukoma nokuti kana homwe yenyika kana budget yenyika ichigadziridzwa pane duya rimwe chete retreasury asi tsika yezanupf ndiyo kuti homwe kedura rakanangana nehomwe yapresident office of the president haitawo gwe kuti akamira sei haina auditing mari dzacho hadzizikamwi.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare vari kuHarare. Mamwe mapazi emuzinda weAmerica muHarare haasi kushanda zvichitevera kuvharwa kwemapazi ehurumende yeAmerica nepamusana pegakava riripo pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nebato reDemocratic Party panyaya yemari iri kudiwa navaTrump kuti vavake mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muzinda mutsva weAmerica waifanira kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechina chapfuura asi izvi hazvina kuitika nekuda kwemakakatanwa ari kunyika iyi. Vashandi vepamuzinda uyu vakaudza vese vainge vakokwa kuchiitiko ichi kuti zvange chambomiswa uye vachaziviswa kana zvinhu zvichinge zvarongeka kuAmerica. Pari zvino muzinda weAmerica une vashandi vashoma vari pabasa zvichitevera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Mutevedzeri wemukuru weanomirira America pamuzinda uyu amai Jennifer Savage vanoti vamwe vashandi vasina kumiswa basa vachamutanga kushandira kumuzinda mutsva musi wa22 ndira. Vati hofisi inotorwa mavhiza icharamba ichishandawo hayo panguva iyo mamwe mapazi emuzinda uyu anenge akavharwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kupokana nebato rinopikisa reDemocracy Democratic Party panyaya kuvaka muduri pakati pemuganhu weAmerica neMexico mumwe mugari weMuharare amai Anita Gonzo vauza Studio 7 kuti zviri kuitika kuAmerica zviri kuvabata chose sezvo zvave kukanganisa raramo yavo.
Tadzaonirwa America yatondikanganisa zvikuru. Ndine hama dzangu dzinoshanda kuAmerica ndidzinovadzidzo dzinondisapota. Iye zvino zvinatomerwa ndina kana chekubata nekuti hawasikwana mari. Iwo ndo varungu wangu. Kana vasina kuwanawo neni zvatondiomera kuno kuZimbabwe.
Mapazi akawanda ehurumende yeAmerica haasi kubhadhara vashandi vavo kana kuti vakamiswa basa kudzamara hurumende yavapa bhajeti ravo. America inobatsira masangano akawanda anoshanda akazvimirira uye masangano aya ari kushushikana kuti ave kutadza kuwana rubatsiro nekuda kwezviri kuitika kuAmerica. Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira kuti dai zvinhu zvagadziriswa kuAmerica nechimbi chimbi
zvinokanganisa kufambiswa kwenhaurirano kufambiswa kwezviga zvinotsigira basa redu uyezve nekutsigira vana muZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati America inyika yakakosha chose uye kusagadzikana munyika iyi kunovhiringa pasi rose.
Pa25% yachona yakavharwa panosanganisirawo maembassy. Saka zvichireva kuti izvona vanhu vese vangangodawo kunge vachikurukura neAmerica kana kuti vangangoda kunge vachifamba kana kuti vangangoda kuita mabhizinesi neAmerica havasi kukwanisa kuita izvozvo nekuti embassy yakavhara.
America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese pasi rose zvokuti kuvharwa kwemamwe mapazi ayo kunovhiringawo zvinhu zvakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja. Ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muDemocratic Republic of Congo, Martin Fayulu, vasvitsa mudare reConstitutional Court nhasi kupikisa kwavo zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, vachiti ivo ndivo vakakunda vaFelix Tshisekedi. Mubatanidzwa wemapato aitsigira vaTshisekedi unoti vaTshisekedi vakawana zvikamu 60 nechimwe kubva muzana zvemavhoti. Vachitiwo izvi zvinotsigirwa neuwandu wakaburitswa nekereke yeCatholic Church iyo yakatumira vanhu vanodarika 40 ezvuru kunoongorora sarudzo iyi munyika yose. bepanau re New York Times rinoti sangano rematikitiva emu America re Federal Bureau of Investigators FBI rakavhundutswa zvikuru nemaitiro emutungamiri wenyika va Donald Trump mushure mekudzinga kwavakaita vaive mukuru we FBI va James Comey FBI inoti yakabva yatanga kuferefeta kana va Trump vaishanda zvisiri pazvido zveAmerica kana kuti kana vainge vaiswa muhapwa dzeRussia vasingazvizivi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Golden Makusha panyaya yetsika nemagariro ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Vamakusha vanoti ivo nemhuri yavo vanoramba vachiteera tsika nemitauro nemagariro ekuZimbabwe kunyange hazvo vari kunze kwenyika. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vamakusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru sa.
Vamakusha, nhasi tinoda kumbotarisa nyaya dzetsika mudiaspora nekuti vakawanda vanofunga kuti kana vanhu vapinda mudiaspora munobva mangokanganwa kana kuchinja mutupo nekuvhakacha. Zvakamira sei mudiaspora?
Ine hamuna kuona ndabva ndatanga nekukwalifai nemutupo wenyu chaizvo kuratidza kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vange vachichengeteka tsika nemagariro avo ekawakakurira zvisinei nekuti vaakugara kunze kwenyika kuno kwatinoti kudiaspora. Mukatarisa mamwe marudzi anobva kune dzimwe nyika, vanhu vanochengetedza tsika dzavo, magariro avo, mutauro wavo nezvinhu zvavanodya, mapfekero avo, nekuti zvichireva kuti vanokoshesa tsika dzavo, hazvina basa kuti vanogara kupi. Zvino isu pamwe tinoona zvezvizvarwa zvokuZimbabwe pane kumwe kwatinenge tinoti kanganisei pakuti tinoda kutevedzera tsika dzakati wandei tichibva tarasa tsika dzedu dzekumusha. Zvinova zvinozokonzerawo kuti vana vedu vasazoziva kuti ndivanani. Saka kupindura mubvunzo wenyu, ndinoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu ngavachengetedze tsika nemagariro avo sekukura kwavakaita nemutauro kunyanya, kuti vanhu vanofanira kudzidza kutaura mutauro wokumusha kwavo.
Tichimbotauravo nevamwe vasiri muZimbabwe vari kunze kwenyika, tinoona panenge paita mukaha pari zvino panyaya yekuchengetedzwa zvikuru kwemutauro. Vana vakawanda vanenge vakungokura vachitaura chirungu. Chii chiri kukonzerawo izvi kuti zviitike vamakusha?
Ini sekuona kwangu ini ndekwekuti vanhu vakuru vakabva kuZimbabwe ndivo vanofanira kutora responsibility kana kuti danho rekuziva kuti vana vadzidziswa mutauro wokumusha kwavo. Hazvinei nekuti kwatinosenza kumabasa ko mutauro watinokwanisa kunge tichikurukura nawo kuti tinzwanane chirungu kana tiri kumabasa. Vana veduwo zvakare kunoku vanoenda kuzvikoro kwavanodzidzidza nechirungu. Mutauro wedu weshona kana indevele kana ikalanga kana chimanyika hachitaurwi kuzvikoro kwavanenge vari. Asi ukatarisawo mamwe marudzi andambotaura aya, kana vachizenge vadzidzokera kudzimba kwavo vanotaura nemutauro wokumusha kwavo. Vana vavo vanenge vakudzidza kuti vanotokwanisa kutaura mutauro mhiri kuti vanotaura chekumusha kwavo otaurawo nechirungu chacho ichocho zvakare. Saka tingangonzwa kuti vanhu vanoti tinopedza nguva tiri kumabasa, hatina nguva yekunge tine vana nezvakadaro nezvakadaro. Asi ini semaonero angu ndechekuti chekutanga ndechekuti nyatso semubereki, semutungamiriri wemhuri nemumapato atinenge tiri, ndekuziva kuti iwe semunhu ndiwo unotofanira kutotora danho racho rekuti uzive kuti toda kuchengetedza mutauro wedu. Hongu zvingangodaro zvakanetsa kuti hatina nguva, asi tinofanira kutogadzira nguva iyoyo yekuti tinge tichitaura nevana tichivadzidzisa mutauro yedu. Nyango zazo, zizi zvinhu zvakaoma zvinoitika. Nekuti vamwe marudzi vanozvikwanisa wane kuti vana wavo vane unonzi vachitaura mutauro wavo, asi vanotaurawo zvakare chirungu.
Chimwe chinhu chandakaona vamakusha ndingangotaura chichiramba kutambirwa nevamwe asi ndo dambudziko hombe randakaonawo mumhuri dzekuZimbabwe. Vakawanda vanoona kunga zvinhu zvepamusoro kuti mwana akugona kutaura chirungu haachagona mutauro wake. Izvi zvamungavataurirawo kana muchimbosanganawo nevakadaro?
Tinosangana nawo kwakawanda chaizvo kwatinenge tiri umu. But ndingangoti even kana ukatarisa kana kumba chaiko chaiko. Iyoyo ihosha yakapinda matiri yekuti tifunga kuti unhu hwedu, mutauro wedu netsika dzedu zvinhu zviri pasi pane kutora zvinhu zvepamusoro. Izvi dzimwe nyika tobva taita kuti ndo zviri pamusoro kuti mwana agona kutaura chirungu haachagona shona. Saka chirungu munhu akuziva zvaari. Asi chatinenge tira kurasika ipapo manje ndechekuziva kuti tikatadza kudzidzisa vana tsika mutauro wavo zvinoreva kuti isu kwatakabvaya tinoti history iri kuenda ichidzimika mbichana mbichana zvekuti pavanozoitawo vana vavo vana vavo vanenge vasatomboziva kuti ndivanani. Munoziva muno munhu America muno tinosangana nevaya vakatorwa vari maslaves vari nhapwa vakaunzwa kuno vakakurira muno vakaitwa zvavakaitwa zvokuti haachaziva kuti ndivanani. Ukagara naye uchitaura anokutaura kuti mumwoyo mangu mumu mune pamwe pane demhe rekusaziva kuti ndinani. Ende ndinotoshuvirawo kuti ndizive kuti vatateguru vangu ndivanani, mutauro wangu ndivanani. Musi unotaura tiri kune mumwe musangano mumwe akataura kuti ino ndikateerera muchitaura ndichinzwa malanguage amunotaura mutauro wenyu ndinonzwa kudada, asi inini iko zvino ndinonzwa kuti ndiri empty ndiri demhe mukati umu handitomboziva kuti ndinani. Pamwe ipapa pamuri pane hanzvadzi yangu kana mukoma wangu but handizivi because kwatakabva nako nekuti otoona kutoti vanhu vari munomu vanotonzwa kutoshuvira kuti dai taenda kunyika dziri kuAfrica kana maZimbabwe kuti tinonyatsonzivawo tsika dzevanhu dzevanhu vatema nekuti tevanhu vatema. Saka tikaregedza kuzvigadzirisa izvozvo vana vedu vachapedzisirawo vaakuita izvozvo zvokuti vanenge vasaziva kuti ndivanani.
Manga makateerera kuna vaGolden Makusha, chizvarwa cheZimbabwe vane mhuri yavo muno muAmerica muWashington DC. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga nechirongwa chemu Our Lives. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Moyo wekubereka chinowandiremera chinondipaya pahana pandinotarima vana pfungwa dzotenderera liso dziyoyerera chinondipaya pahana pandinotarima vana tarisi zvimwe ichazvikambirozi ichatsimura ngozi I want a paper phone. Sing out the candles. Sing out the moon and gold. Sing out the one in the I want a paper phone. Nothing did it. Was a kid in the pump of my era. Not take a tera. Nothing happened younger. Chinyama saramba, mwaya tunga mira vana zvoropamba. Kandama patipo voshanda, vasunungure muuranda. Uona mutiza musha, tande musango anda kuna kumiri kufa. Kumira musango here, tenge mazina musha. Tariti zimwe, ichazi kangirozi, ichazi murangozi. Namo yangu ndeye kubereka vana vandifisa wone. Vango vapararira nenyika hanzi yatinga zvigone. Ndakaberekera kejo saka ndasiya neine mombe.
Sezvo nguva yedu yapera, misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nengo ye MDC inomirira Midland South vomiswa pamberi pedare kugweru vachipomerwa mosva yokurova munhu. Tabatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 12 kuzivandlela 2018. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umise phambi komthethwandaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokutshaya umuntu. Inkampani ye-Olivine Industries ithe ayisavuli ifekithali ngoba ingelamali yakwamanye amazwe eyokuqhuba lomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi sivala asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho bosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisayenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka 21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo.
Isigodlo semelika eZimbabwe se-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende emelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Kuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba layo US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezenzeli embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengatholanga i-pay yabo.
Lithiye indlebe sizaxoxa lentatheli izindaba yethu u-Ezra Jesus Banda ngomdlalo walamuhla eBarberfield okweqembu le-South Africa le-Orlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezi ndawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo we-Studio 7. Ilunga letale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engikhokhela ugatshalwa abatsha eMidlands South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umise phambi kwemthethwandaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokutshaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla leZANU PF athi abakade bebangela ingxabangxoza erengeni yeKhuzanai bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yekhansili befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga la.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ye-Olivine Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingelamali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo, kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakoBulawayo eleHiddensly ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli
eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngocweleyo ekobulawayo.
Izisebenzi lenzi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi sibalala asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho ubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave. Sisayenza ama renovations. Sathi siphenduka umhla ka 21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo. Sazama ubabuzi akula lutho impendulo esitholayo. Sasidempasa sasizichezi lapha ku company. Impasha lesayiwaya sasikhangela. Sathola impasha lezana zingekho kungela lutho. Thina sesicela uhulumende akhangela abantu ama businessmen abona la ukuthi open for the businesses ekhona islogan sika uhulumende sokuthi sesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nqabe vala lapha silabantwana abafika 63 ama workers akhona 63 bonke base grounded abasela lapho ku into abayenza.
Esinye njalo isisebenzi esililunga le committee yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga ezinenyi.
Abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esizisebenzile kwesikhathi eside ukuthi nxa bengasakwanisi ukuvuka babuye basinikeze izimali zethu lathi sibone okokwenze ukuthi singayenza njani empilweni zethu.
Umnumzana Isaac Mkandla oseneminyaka engamashumi amane esebenza ko-Head and Sly uthi umqhashi usedlala umacathelana labo.
Babuya ukuthi basicele ukuthi ngano kungesikhambe kuliyo for 2 weeks. That was October, November, that was 5 months, two weeks out. So we have 21. I still don't remember that. November. Which is a way adequate M7 we are connected to the important levels. In my day, I could fire for 2 weeks. Never things to do, but it's best patternize.
Umnumzana Felix Mkala, also the Minyara in a matchumi amabili lambili, a 7s are really vinkili, went to the umkachi wabo, itala lobutili, mobawaya tata imali esetshenzwe kobulawayo, ayelayo eHarare.
Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelopa iHarare not lapha kobulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yiphi. Thina sizisebenzi zabo. Babuya basicela ukuthi sisebenze ama 2 weeks savumelana. So thina sazodiscover late ukuthi abantu laba vele sebesibalekele ngokubana babeluthi imali besuka layo lapha kobulawayo besiya ngapha. Behamba layo eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha kobulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akunancwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Selokhu sigada uphela siyasitshona sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo. Omunye nangumbeze umbuye laye lapha ngoba nisakwazi uku-afoda ukubhadala usisendlini. So kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini kungakucaceli.
Omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Tendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba. Kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka kobulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Yimo Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isigodlo seMelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende weMelika, i-government shutdown. ibandla elibusayo lama Republicans lingavumelani leliphikisayo lama Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene emahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe ngungxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Masimba kuChera.
Bona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singathekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe nenkulumo le-America kumbe bebe esingathi i-engagement afuna ukuhamba bonke bangena basensi embassy ukuthi bafike e-America. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America kuzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Zabona ukuthi uvalwa kwangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba la-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzeli embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisi ukuthi bakubhadale lokho ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba kuChera ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba kuvembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba kuvembula.
Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zeMawane eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, ama-uniform kanye lembadalo yezifundo eyama-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kuleviki ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi seMawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga utshona sihlezi emthunzini, asiyazi lento esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulobu nzima obukhona esiwo. Even lena sinyeni ulifi yakhona ikhanya siquma futhi abanye abantu, so hey, kulobu nzima, thwele nzima sibili.
Esinye isakhamuzi unkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifuel kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama-uniform konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, lemisebenzi kasiyiboni, so ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi, yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awokuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi khokho esikulima kathesi kuzavuthwa yini ngoba lezulu lakhona kalicaci lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30 khonapho ibhuku libiza $4 something, imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngaphi. Kodwa hhayi, okwendlala lonyaka nxa uhulumende engazange wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo myaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 kukhanya zani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
uhulumende kumbe ukhanya ngani la uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanyamazi engxenye nxa kumbe ngawe uyahamba kwamanyamazi engxenye nga siyathola uncedo but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili ngoba abantwana bezikolo ngabaye ezikolo asilamali asikwazi lokuthi sibambeni sithini u2019 lo singamphutha nzima kungayala kunje so zina benzithi kumbe ngambe bathi sivote futhi kacha engxebe kungaba lotshintsho
amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Are owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina eyenziwa wangcolo zinjiva ekade zivuye lamaranzi nyani kokusenzisa ngani siba lokuyimadlana kodwa vele yona yalapha ayikho. Hhayi umnyaka lo vele ukarise kubi mubi sibi lokuthi ambonti ambonti uzafika lapho Mnangagwa ngakho lokho. Vele lo akwabona lapho umuntu esanda ukuqala umsebenzi ahle angenaye kulive. Alokho vele akwenzakala lokho kuhle ukuzithengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo. Kuhle ukuzithengisele ukuthi vele yikudlala nje lokho okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho kuleli. Iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngisemawane ngiAlbert Ncube.
Lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fulembula
lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampaba fulembula guka
ngesilichiye kancinyane esandleni sika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube ilunga ledale lepolitiro yebandla lezano PF. Kala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye ungasitshela mama ukuthi sike senze ihungahunga lokubana usufuna ukuthiya ezombusazwe kungakuliqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lo bangikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbuka into sebekhuluma nje.
Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi kunengi ithi ngimemba yepolice bureau. Njalo ngiyasebenza full-time party akulanto ekhiphayo.
Ya abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le-Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke leqembu?
Inhliziyo yami nje kuyikhonapho into nje kwesi isikhathi angithi ngokushwela umungakho uyaphathisa umungelakho awuphathisi. Ngiyazuza ngingaphathisa.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapha esigabeni eMathebeleland ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Sasizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila, kungakuliqiniso yini lo?
Hayi abantu abafanani, bakhona abangamavila bakhona abakhuphekeyo kuthi ngeke uba kulume nje balinganise bonke ingathi ngabantu bazalwa mdini. Hayi kuyawukuya ngike ngithi ukuthi ngiqiniso lenu.
Nxa sikhangele kwezenotho yelizwe okakathesi asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke, kuyini kahle kahle ongakwenza?
Nengi njengoba siyaxoxa siyaxoxa sinikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi libe ngcono yethu yenze yethu yenzani. Asikuthi leyo nto ekuthi sixoxa ngazo izinsuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni lokho sikwenza njalo izinsuku zonke.
Kungakuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nga kubuya ezokwabela inotho yelizwe kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono zithuthuka kuliqiniso yini
uyabona abantu balombono othiyene kwezinye indawo ngaba liqiniso kwezinye indawo kungabi liqiniso kodwa ke into engiyaziyo nje mina angikhole ukukhetha nalokho kusobala kodwa uma kukhona kuba ngezigabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngenzilo ethize kodwa ngake ngithi ukuthi ukuthi kuphela labanye abakwamanye amaprovinsi laba bayakhala bathibona yathi azenzelwa kuhle ngendlela efaneleyo so kuyawo umbono womuntu
yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku PF Zabu wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF ayathola yini izikhundla ngokufanele
hayi lokho kunzima mfowethu ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini apho unikwa nje isikhundla ukuthi ungubani niye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla okunye ngithi uyabona kuyakhethwa ngama-election uma abantu bengawukhethani kubanzima ukuthi ithole isikhulu kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye so asonto ongayisebenzi omunye kuko
hhayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalalela
hhayi ngiyazivalelisa lonke ngifisele umnyaka omutsha omuhle umnyaka emi phambili ngiyabonga
hhayi lathi sibonge
okay
Loke ngu-retired Colonel Chingadube ilunga ledale lePolitbureau yeZanu PF ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami nguChris Gande lilali
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington siyalamukela kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbias usenator wenkabazwe eMidlands engowebandla leMDC sicubungula uhlupho olukhona elizweni
yeli nasuka ngifuna ukukutshela ngithi iqiniso abantu bakithi sebekhathele ifuel ezishabane nje ngangikhuluma ezishabane bahlala elayinini 4 days, 5 days kungela ngitho ukuthi fuel iyabuya ene nxa sibuya khathe sisebereshen ukuthi nge uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters ayisiyo fuel yodwa bakithi isikolo khathe sisezidula sezidula sibili uhulumende lo vele ngala ngitho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahala be according to the constitution kodwa konke lokhu yabuthi abani bakithi sesibhedlelena kulamuthi akulalutho khathesi kulomunye umama one cancer engimaziyo uhambe hospital bathi kwakhona hhayi i-cancer yakho singenile the whole body you know bathi kwakhona hamba egweru uhambe egweru waphenduka khathesi ulele umntwana wangikhona ade ngitshela ukuthi semphekela amanhlamvu liyani avocato pay even ama-doctors noma bengaposa ukuthi abaabuyele emsebenzini nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and kuyabe kusitsho ukuthi uhola $200 US kanti ama-doctors bahola maybe 3 almost 400 ama-teacher same thing 300 or so and I pull me, you just swipe that money. It transport iyakhwela. Ah, yelina. Ngingalitshela as a senator ade sivuziwe eParliament because mina ngingu chief whip foot eParliament. So siviziwe ade sile management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi avula fuel. Ngike ngalina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane so ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani
manje ke laba basemakhaya imfundo iyadula idola imali esiqhamela angikwazi ukuthi ngiyigcine mina ngokuthi ecocational babe bethatha bethatha noma ungathumela lo 2% yonesi abantu emakhaya sebekhathele sesikhathele.
Sibonile ibandla lakho le MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libona ngani ngempela uhulumende uyehluleka kumbe liqiniso lokho akutsho ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetrol asilele lentengo yempahla ikhwele.
Yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption. Yabona ukuthi ngithini? Ihulumende yona ichinjwe. Anti, ibe nabanye abantu abazena abantu. Ngokuthi iproblem ekhona every government parasitical, every institution is being led by a cartel. Upresident wangkhona la ulezinto zakhe abezenza ngapha la nga. Ukuthi etshele lokuthi uyantshontsha like. Lo ulayo uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli laleli. Mina ngibona ngani yiproblem esilayo. Sivile 2007, 2008, hayi sidlula
le. Abesifazana, baphatheka njani ngohlupho lolu olukhona?
Imali yasila, simelela amadoda yethu ukuthi asiphe. And amadoda yethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula. Yithi esigijimayo siphuma, sisiyadinga-dinga izinto nede Mozambique, South Africa, Botswana. Kodwa khathesa izinto vele, noma imali yangikhona ukuthi uchaphe. Awula le hospital bakithi kuyahawulisa lake libone phela kuma WhatsApp khona omama belele labantwana phansi bengela ngitshoni bemelela ukuthi shua enge udoctor ebuye udoctor ngabuya uyaphomba ukubhala nje prescription ekutshela ukuthi wena hamba uyethengani ilokuza umuthi lo afuna iUS wena awula so abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama herbs izihlahla zona lezana sizinatha kudala sasesibuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda layo siyiphekele so izinto azimanga kuhle sibili shiwa siyakala sike sakhuluma labanye omama sathi hayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithithini sikhala sibili engathi nangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibona ukuthi shiwe imbiza asilazi nje lokupheka la
leyo balaleli bengxoxo lo nkosikazi Lillian Tinvius usenator wenkabazwe eMidland engowebandla leMDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni yeBubblefield Stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu leplatinum leqembu leSouth Africa iOrlando Pirates kumncintiswano wenkezo yeCAF Champions League. Umdlalo lo uphele ungutsheki lobhanqa 0-0. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni. Siyakwamukela ecingweni Ezra.
Ngiyabonga sithandekile uthola njani?
Hayi ke sithonile. Ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungujiki lobhanqa nje 0-0.
Umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi, abantu bazile besuka ke eZishabane, ukanti abanye bazile besuka ke South Africa. Ukanti bona ke abalandeli beqembu leHighlanders babuye ngobuningi babo bagcwalisa iBubblefield Stadium. Ungakhohlaleli iqembu lePirates leHighlanders bagqoka ke singathi ke ngama-uniform afana i-black and white. Ngakho ke umdlalo wakhona ukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi kuzanqoba ke i-Orlando Pirates abanye besithi kuzanqoba i-platinum. Ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi ke singathi ngesilungu lokuthi ke umdlalo wangikhona ubungani ke vele udaya abantu bakhona bengaboni ukuthi kwenzakalani. Urefri ke waseRwanda ubambeka kahle ke lo mdlalo ngakho ke akula qembu elithole embe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya.
Ehhe, kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba
Ustafa we qembu le le platinum bezama kakhulu lalo umfolothwa ngomkhokheli imoyo uzamile kuba efana beqembu le platinum kubantu kuxolani begqoke jersey number 20 ke we Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhola amaningi ukuthi angafika egidini lakho ngakho ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe iPirates ngoba ilolwazi lokudlala kakhulu ke Africa ibiza ngoba kodwa kwehlulile ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo kanti labadlala ke badlala kudala labaqeqeshwe amaqembu athiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bekhona kwaba inkulu leyo
ye ababukeleyo bebeziphethe njani
amapholisa aza akhuluma athi abonga abantu kubana ke baziphathe kakhulu kube le kodwa nje umuntu oyedwa kwajikideleke itshaya-ke ulo kuthiwa ngu-lineman kodwa-ke hhayi umdlalo waqhubela phambili abazange balwe bekuyilabana abantu abatshengisela uthando uthando lwezemidlalo namaphosa ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo-ke i-0 ka-0 bayibonibe ifanele phakathi kwamaqembu amabili
siyabonga-ke Ezra Chisa Sibanda olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.